Masikati akanaka vachereri. Tinosangana masikati anasi uri musi wemugovera zvita 16/2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori mutsva wemadzimai muZANU PF, amai Mabel Chinomona, vayambirwa kuti vasaite basa ravo muZANU PF sezvaiitwa naamai Grace Mugabe. Dunhu reMashonaland West rochema chema richiti mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakadoma nhengo nhatu chete dzedunhu iri mupolitibhuro yavo. Zvikwata zviviri zvemuZimbabwe zvemutambo wevolleyball zvinopinda mufainari yeAfrica Zone 6 Club Championships. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kudumwa kwakaitwa amai Mabel Chinomona nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro kuti vave munyori wemadzimai muZANU PF. Madzimai akawanda anoti amai Chinomona havafaniri kutevera matsimba emunhu kwavakatsiva amai Grace Mugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura pamusangano wekongresi yechimbi chimbi yeZANU PF yakaitwa muHarare neZuro, amai Chinomona vakati amai Mugabe vakange vave kushoresa boka remadzimai nehunhu hwavairatidza paruzhinji pavaitsoropodza vaMunangagwa nevamwe vatungamiriri vebato iri makakatanwa aive muZANU PF paakasvika pakaomarara.
Regai tinyatsa kutaura pamusoro pedambudziko ratakabatasendana naro. Kudzingwa kwakaitwa mutungamiri wemadzimai ainzi Grace Mugabe kwakatisadza isu nekuti chimiro chewomen's league chakanga chabva pachimiro sekuziva kwatinoita. Semadzimai ewomen's league tinochiziva kuti ndisu tinobata musangano, asi panguva yaGrace takanga tava ndisu yekuputsa musangano weZANU PF.
Imwe nhengo yeboka remadzimai muZANU PF, amai Koleta Zenda, avo vari muprovhinsi yeMasvingo, vanoti amai Chinomona vanofanira kusafamba nenzira yakafambwa naamai Mugabe.
Ose munhukadzi, totarisira kuti anga ari munhu asingaiti zvaiita amai Mugabe, zvokuti akazinga kutokanganisa zvinhu matongero anga akuita, kuti angoti zvinhu zvese zvingonzi madzimai. Anofanira kungoti zviteyo, woti pati yakanaka yongotiwo, madzimai asanga azotonga varume sezvazvava kuitika mudzimbo. Ndizvo zvatinotarisira, izvo kuti wanga achitongwa asingazosviki papa nemai Mugabe, kuti wanga akutoenda mberi kwasingafani kuenda.
Izvi zvakatsinirwawo naamai Miriam Gadzikwa vemuprovhinsi yeMashonaland East.
Tinongotarisira zvinhu zvakanaka nekutarisirawo kuti vasaita hunhu hwanga hwatachitirwa namai nekugonawo nekuti vapewo madzimai vemaprojekti ekuita semadzimai, nokuti pari zvinhu madzimai atina zvekuita takagara. Saka mudzimai unodawo zvinhu zvako zvakanaka zvekuite sewo ugone kuzvibatsirawo, uchibatsira mhuri, uchibatsirawo pamwe chete nenyika, gona kuti gone kusimudzira nyika iri mune zvakanaka.
Asi amai Chinomona vanoti vaipesvedzera amai Mugabe kuti vatuke vamwe vavo pamwe nekuita dzimwe mhosva dzavasina kudedemura vanofanirwa kusungwa.
Pane vanhu vataurwa kunzi vadzingwe vakadzingwa, asi kune vanhu vakabuda kunze kwenyika vakaita saJonathan Moyo, vakaita saGrace iko zvina kunze kwenyika nakasukwere. Tiri kukumbira semadzimai kuti mwoyo yedu haizorori. Wazviva vakasadzorwa muno muZimbabwe wachitonga nemutemo, nekuti zvavari kutaura vari kunze kwenyika hazviri kufadza nyika ino.
Kutukwa kwaiitwa vanhu naamai Mugabe kwakakonzera kuti zvinhu zviite manyama mire nerongo muZANU PF, zvakazoita kuti masoja apindire munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakazopedzisira zvaita kuti vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye vari murume waamai Grace Mugabe vasiye basa. Vamwe muZANU PF vanoti boka remadzimai ndiro raifanira kusarudza munyori waro, kwete kuti adomwe navamunangagwa. Asi munyori anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vanoti vamunangagwa vakatevedzera bumbiro ravo remutemo mukudoma kwavakaita mai chinomona kuti vave munyori wezvemadzimai. Vamangwana vanoti bumbiro remutemo rebato ravo rinosungira kuti munyori weboka remadzimai adomwe nemutungamiriri webato, sezvo munyori weboka iri ari nhengo yepolitibhuro iyo inodomwa nemutungamiriri webato. Vamangwana vanoti mutevedzeri wamai chinomona ndiye anoita zvekusarudzwa neboka iri sezvo asingapinde mukomiti yepolitibhuro. Zvataurwa navamangwana zvatsigirwawo nemagweta akawanda ayo anoti hapana chakatadzwa navamunangagwa mukudoma amai chinomona semunyori weboka remadzimai muzanu PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pane mafungiro akasiyana pamusoro pokudzikiswa kwenhengo dzemudunhu reMashonaland West mupolitibhuro yeZANU PF yakadomwa nemutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa. Zvichienzaniswa nenhengo dzaive mukomiti iyi pasi peutongi hwavaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzebato reZANU PF mudunhu dzinoti dzakashamisika nekuderedzwa kwenhengo dzepolitibhuro dzemudunhu sezvavagaroziva pasi peutungamiri hwevaimbo vemutungamiri webato vaRobert Mugabe. Nguva yavaMugabe, nhengo dzakaita sevaimbo vemunyori wekufambiswa kwebasa mubato vaIgnatius Chombo, munyori wezveminda vaDouglas Mobeshora, amai Edna Madzongwe, vaPatrick Jwau, amai Priska Mfumira navaChris Mutsvangwa vakazodzingwa mubato zvichitevera kunetsana pakati peTeam Lacoste neGeneration 40. Asi nezuro pakadomwa nhengo nhatu dzepolitibhuro dzinoti vaMutsvangwa, amai Mpfumira naamai Madzongwe. VaDennis Kagonye vanoti hapana chakashata kuti dunhu reMashonaland West rakashaya nhengo yakapiwa chigaro chepamusoro sezvo ivo vaimbowana zvigaro zvakawanda munguva yavaMugabe.
Pa 1908 utungamiro huzhinji hwaiwanikwa huchibva kuno kuMashonaland West, saka nyika yanga yapita kungafanika ndekuMashonaland West. At least apa zvaakupiwa mukana wekuti vane dzimwe nzvimbo varatidzawo uzivi hwavo, tomboona kuti vanenge vachibata sei mabasa avo.
Imwe nhengo yeZANU PF yechidiki vaPatrick Nhira vekuHurungwe vanoti zvakaipira dunhu ravo sezvo uwandu hwenhengo dziri mupolitibhuro hunoita kuti zvichemo zvedunhu zvigadziriswe nekukurumidza.
But also is a disadvantage kwatiri isusu kumumashonaland west, sesu tichigara semagarira atinoita kuno kuHurungwe hatizokwanisa kuwanawo vanhu vanotimirira because makambeini kana takuita makambeini nhengo yepolitibhuro mukuru wedu anenge ari kuprovhinsi ndiano achitibatsira, saka ipapa tori padisadvantage because hatisina mukuru.
Vanhira vanoti kunyange vaiwana zvinzvimbo zvakawanda mupolitibhuro vaizoenzaniswa kumakurukota ehurumende zvasiyana nenguva ino pautongi hwavamunangagwa.
Previously zvishuwa maShonaland West yanga ine mapolitibhuro members akawanda kupfuura mamwe maprovinsi, but paizoshewa power manje either kuti kana taita mapolitibhuro akawandisa maministries dzaibva tadistributa zvakafanana, but for now zvinhu zvazviri hazvizi ikwa.
Asi vaMagonye vanoti zvakanaka kuti politibhuro ipindwe nenhengo dzinobva kumaprovinsi ose kuitira kuti vapane mazano.
Vakabata basa vachibhalansisa kuti rokumasvingowo, rokumacentral, rokumatebherelendo vowanikwa vari mumupolitibhuro imomo vachishiyana maideas. At least zvino zvinofamba, zvinotyazova chigushungo kana kuti chimuseyamwa clan kutonga nyika, ndoona zvichibuda.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti kudomwa kwenhengo dzepolitibhuro kunoratidza matunhu aitsigira vamunangagwa zvakanyanya.
Apa zvaratidza kutizo pane mamwe maprovhinsi vainyaya kuonekera sitereki, maprovhinsi maybe akaitwa ngana anana Midlands, kuti ndonange maprovhinsi aya ndoanga ane vanhu vakawanda vaibudikira pachena kuti vari kusapota vamunangagwa. Ndonange mamwe maprovhinsi aranga ana Marsh West vanga vane ivo ninge vanga vane vanhu vashoma vainyaya kubuda pachena kuti arikusapota Mnangagwa. Saka iye ndoonange iye Mnangagwa pakusosarudza vanhu. Akazosarudza vaive vainyaya kutaurisa vainyaya kuonekera stereki.
Asi vamwe vanoti zvinenge zvakanaka kuti pave nekumirirwa kwematunhu kwakaenzana mupolitibhiro kuitira kuti pasave nekutsikirirana kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika inoti Congress yechimbi chimbi yakaitwa neZANU PF inoratidza kuti bato iri rafunga zvokumboisa bumbiro remitemo yaro parutivi. Nyanzvi iyi inotiwo zviri kuitika mubato iri zvinoratidzawo kuti mutungamiri waro vaEmmerson Mnangagwa havasi ivo vane masimba. Mudzidzisi wezvamatongerwo enyika paAmherst College kuno kuAmerica, Dr. Chipotle Ndere, vanoti kusavepo kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika hazvisi pamutemo. Dr. Ndere vanotiwo kudoma kwakaitwa navaMnangagwa vamwe vevanhu vavachashanda navo mubato hazvisi pamutemo zvekare, nekuti vamwe vevanhu ava vanofanira kuita zvokusarudzwa nevanhu.
Vanhu vazhinji vakafarira kuti haina kuitwa mazuva mazhinji, asi vamwe vezhinji vandanga ndichitaura navo vanga vachiti hapana zvakanyanyisa kusiyana nezvavaiita makore ese.
Maona sekuti zvinhu zvose zvafambiswa zvakananganaka?
Ndaona sekudaro, ndaona sekuti Congress yanga isina kunyanyisa kurevesesa. Tikaona zvekare kuti vanhu vazhinji vanga vasina kupfeka regalia dzine musananidzo wemutungamiriri wenyika. Tikaona izvo zvekare kuti speech yavaMnangagwa kunyange pane payanga ichicheya makazhinji yanga ichitaura nezvemabudiriro enyika.
Vanhu vafara havo nekongresi yavo nezvaitika zvese?
Ndinoti vaienda kuvari vanhu veZANU PF vafara. Ruzhinji rwenyika rwashamisika kuti sei pasina kusarudzwa mavice president.
Taona kuti vaMnangagwa vadomba vamwe vanhu vanga vachifanira kuita zvokuvhoterwa, zvafamba sei?
Handizivi kuti sei vasina kutevedzera mutemo wavo weconstitution. Ndinovimba kuti vachazozvitsanangudza. Ini zvacho ndishamisa, zvashamisa vanhu vazhinji. Asi chikwadi ndechekuti zvizhinji zviri kuitika muZANU PF hazvienderani nemutemo wavo wepati. Saka vari kuratidza kuti vanhu vari kusarudza kumbomisa mutemo kuti vaise zvavari kuti izvo kuti zvienderere mberi.
Pane zvimwe zvamaona here zvaitwa zvisiri mumutemo weZANU PF?
Bumbiro ravo remutemo rinotaura iro mavice president pari zvino angadai akasarudzwa. Sezvo vakadzinga vamupoko, asi vamupoko vamwe vari kuti vavaona kuCongress. Zviri kuratidza kuti ichocho chinhu chihombe hombe chavasarudza kusatarisa kuti sei president ari kuda kutosvitsa mwedzi achishanda asina vice president. Zvimwe zvandaona asi zvisinei nemutemo ndezvekuti mai Opa Mchinguri pavati ivo pasina Joyce Mujuru vanhu vazhinji havana kudayirira. Maonero angu ndekuti mutemo mutsva wemuZANU PF wataurwa navaMnangagwa ndewekuti havasi kuda kutaura izvozvo zvemaslogan anoshandisa mazita evamwe vanhu.
Imi sokuona kwenyu munoona sokuti Lacoste neG40 vachafa vakabatana vakashanda pamwe chete vachishandira bato ravo?
Ndinoona sekuti vanhu vachaita zvinhu zvinoita kuti ivo vawane chekuisa patafura dzemhuri dzavo. Chimwe chandoona chinoitisa ichocho ndechekuti vakanga vachitungamirira bato reG40 vazhinji vacho vairatidza kuti vakanga vasina plani yakanyanyisa kusimba, uyezve pachavo vanhu vanga vasina kunyanyisa kubatana. Saka maonero angu, asi munoziva zvinhu zvinogona kuchinja, ndeyekuti iyoyo G40 pari zvino tingati yaparara.
Avo vange vari Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts kuno kuAmerica, Dr. Chipotle Ndere, vachitaura vari parunhare muHarare uko vakaenda kunoona mafambiro eCongress yeZANU PF.
Vari vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Anemi mchurongwa ndini Tanonoka Wande. Mujungamiri wemadzishe ishe Fortune Charumbira varikushopodzwa zvikuru zvichitevera mashoko avakataura nezuro kumusangano weCongress yeZANU PF muHarare ekuti madzishe achashanda nevakarwa hondo musarudzo dzegore rinouya. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanoona sekuti danho remadzishe iri idanho rakashata zvikuru sezvo madzishe agara achipomerwa mhosva yokushanda nebato reZANU PF mutyora kodzero dzevanhu munguva dzesarudzo. Hurukuro yataita naDr. Joe.
Tinoona sekuti danho rakashata zvikuru. Chifumbira munhu wakaenda kuchikoro akadzidza kumalate 1980s akaita degree. Asi zvavataura izvi zvinoratidza sekuti ndiche vasina kuenda kuchikoro. Chinozikamwa ndechekuti maall veterans anoshanda nebato reZANU PF. Madzishe haana bato raakamirira. Madzishe vanoyananisa vanhu vamapolitical parties akasiyana-siyana. Saka zvinhu zvinogumbura, zvinhu zvinosuwisa kunzwa munhu wakaenda kuchikoro sachizvishambira achitaura kuti madzishe achashanda namaall veterans. Taifunga kuti chizi charumbira anoziva kuti madzishe even muconstitution zvinoratidza kuti anoshanda asina bato raakamirira. Vanhu vanotarira tsika namagariro zvisinei nokuti munhu ndewepolitical party zvinosuwisa uye zvinotsamwisa. Chifu charumbira munhu wamadzishe echidiki watatichirumbidza zvikuruwo tichifunga kuti ungapawo ramangwana ririnani asi mashoko avo aya tigadza pasi nemba yemusikana uye haatarisiri kuti anga achibuda kunashe wakaita samambo.
Hamufunge here kuti dzimwe nguva ishe charumbira vangadai vanga vachitaurawo vari madzishe pachavo padunga munhu kwete kuti vavakamirira vachizokurudzira vanhu?
Ini ndinoona sekuti chifu charumbira vakonewa zvikuru nokuti chifu charumbira ndeumwe unotungamirira madzishe. Saka semunhu anomirira madzishe ndaanofanira sekuti vava vachifanira kutaurawo zvinoratidza kuti zvinobva kunashe uye zvavachitaura zvine chiremera uye zvavachitaura maererano nezvinoenderana neconstitution nokuti zvavanotaura izvozvo zvinotoratidza kuti havatozivewo nokuti constitution ndi kana kuti kunge vachizivawo constitution nokudii asi kuti zvinoratidza mateya. Asi tingangozivawo kuti kuda zvinobva kupi nokuti ushe hwachiri charumbira hwanga huchitutsunywa navamwe kudzimba kwavo vachiti chiri charumbira vanga vasingafani kuti vange vachitora huche. Saka tinoraso kuti pamwe kuda kuti vanenge vachida kuti vavhare nyaya yavo yavanoziva kuti havana kuwana ushe zvakati dzekerere kana kuti michechetere mvura yegui.
Tingatarisira here kuti sarudzo dzegore rinouya dzingave sarudzo dzingaenzaniswa nedzakaitika kuma 2008 to 2013 painyunyutwa kuti madzishe aimbonyikidza kodzero dzevanhu?
Izvi zvinenge zvinoratidza kudaro asi tizvemadzishe chete zvokunga munozovo vamwe vainetsa vanhu zvikuru vakasaona Meja General Rugege navamwe vakada. Handioni kuti sarudzo dzegore rinouya dzingajeka kana iwo madzishe. Atinofungidzira kuti ana bato raanofanira kuchimirira kudaro kuti anenge ane bato raanenge akamirira achisapota gore rinouya ende zvinongoreva kuti vanhu vavo vachambunyikidzwa kuti vange vachisapota bato rezanupiri vachishanda pamwe namaovheterans nekumambozivakumaovheterans kunyange anga omboratidza kuti anenge aona chiedza anenge adzokera saka maovheterans anenge omboitawo izvozvo kusapota zvano maovheterans anga ambotaura zvichokwadi kuti akaubira nyika akasimbura vanhu asi haana kubarwa achingori pazano vanongomirira kusununguka kwavanhu gore rinouya tiona tichipatapata vanhu vachingomanyisa kuti namaovheterans amadhishe sarudzo zvichifamba zvisina kunyatso kuti cheke-cheke zvisiri muchichetero mvura yerugovi zvichingovawo zvechibatira pamashizha usahwa panhamo vanhu vachimbunyikidzwa kuita izvo zvinoda madhishe nemaovheterans uyezve nevanhu vezano
avo vange vari nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vatungamira sangano reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Madzimai ari kukurudzirwa kuti azvishambadze panhepfenyuro nemadandemutande anosanganisira Facebook neTwitter kuitira kuti mabasa avo azikanwe zvichizoita kuti vakwanise kusarudzwa kuva vatungamiri mune zvemabhizimisi kana kuva vatungamiri vezvematongero enyika. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akabuda pamusangano wakaunganidza madzimai anodarika mazana maviri akabva kumapoka akasiyana-siyana muZimbabwe waiongorora kuti sei vanhukadzi vasingakwanisewo kuita vatungamiri sezvinoita vanhurume. Amai Virginia Mwanigwa, mukuru weHIFIC, vakataura kuti madzimai ose ane chaanokwanisa kuita nemaoko avo nokudaro vanofanira kushandisa mikana iyi kuti mabasa avo azivikanwe.
Saka tanga tiri kutaura nezvavanoti pachirungu branding, kureva kuti kuzvishambadza. Endi nini ndanga ndichitaura nemadzimai ndichivakurudzira panyaya yekuti vave vanokwanisa kuti vaite kuti vazivikanwewo pane zvinhu zvavanogona zvavanokwanisa kuita.
Amai Emma Fundira, mumwe wemadzimai akabudirira zvikuru munyaya dzezvemari uye vane zvigaro mumabhodhi emakambani akawanda anoona nezvemari, vakati madzimai anokwanisa kuita vatungamiri vane mbiri kana vakakwanisa kuronga mabasa avo zvine ungwaru. Vakaenderera mberi vachikurudzira madzimai kuti vave vanokwanisa kupatsanura nguva yekuva nemhuri dzavo zvikuru vana vavo. Amai Fundira vakataurawo kuti mamwe madzimai anoshanda zvakanyanya zvekuti vanokanganwa kuongorora utano hwavo, izvo zvinokonzera kuti vasazokwanisa kuita vatungamiri vakuru kumabasa avo, ukuwo mhuri dzoshaya anoriritira.
Vakadzi vanogona kuita basa nekubudirira mumabasa avo at the same time as kuchengeta mhuri dzavo kumba kwavo. Vakadzi vanofanika kungoziva kuti chicha ndinoda kuita, vachiplana daily nezvinhu zvavano zvekumba nezvekubasa vachiita zvese.
Muzvare Linda Masarira, avo vanove mudzimai wechidiki ari kuita zvematongerwo enyika, vakataura kuti vanhukadzi vanodzorerana shure nekuti havasati vaakuziva kuti vakaenzana nevanhurume kubudikidza nebumburo remutemo wenyika. Muzvare Masarira vakati madzimai ndivo vanoronga mabasa kudzimba dzavo kuti mhuri dzavo dzigute uye nekuti vana vaende kuchikoro, nokudaro vanokodzera kuitawo vatungamiri kumabasa ari kunze kwedzimba dzavo.
Nyaya yekuti mudzimai akada kuenda kunoita politics anotanga kupenengurwa kuti kumashure akamboitei, zvinhu zvinofanira kuregedza kuitwa. Asi nemazivira andinoita vana vechizvarwa chemuno muZimbabwe vanonyanya kushora, havatarise chakanaka chiri kuitwa nemunhu iye.
Mukuru weWomen's Coalition Amai Sali Ncube vakatsinhirawo mashoko akataurwa nemadzimai aya vakati hurukuro dzakaitwa pamusangano uyu dzichabatsira kuti madzimai aite muonera kamwe nyaya yekuti vakoshesewo vanhukadzi.
Sangano re Women's Coalition of Zimbabwe raita inonzi Women's Leadership indava. Vaite muonera pamwe nyaya yekuti vakoshese nyaya dzekuti ivo samadzimai vakakosha uye zvavangava nazvo ndezvekuti madzimai vanofanira kuita mubatira pamwe kuti vasimbisane semadzimai vatungamiriri.
Vamwe vakataura pamusangano uyu vanosanganisira madzimai akabva kugender commission avo vakakurudzira kuti hurukuro dzakadai dziitwe nguva dzakawanda uye dzigopota dzichiunganidza zvikuru vanasikana nemadzimai echidiki. Nakamirira Studio 7 Mwarare ndini Kiri Mudzamiri.
Vatsigiri vemutambo wevolleyball muvulawayo vari kutemwa nemusoro kuti votsigira chikwata chipi pakati pezvikwata zviviri zvemuZimbabwe zvapinda mufinari yeAfrica Zone 6 Club Championships. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vemutambo uyu vari patambo kuti votsigira chikwata chipi pakati peUniversity of Zimbabwe kana Support Unit mushure mekunge zvikwata zviviri zvemuZimbabwe izvi zvakapinda mufinari yeAfrica Zone 6 Volleyball Club Championships iyo iriko Masikati ano. Zvikwata izvi zvakabuditsa zvikwata zvese zvekuchamhembe kweAfrica makundano aya ayo atora svondo rese achiitwa zvekuti zvave pachena kuti mukombe mukuru uyu uri kusara muZimbabwe. Pamusoro pezvo zvave pachena zvekare kuti chimwe chezvikwata zvemuZimbabwe izvi ndicho chichange chiri kumaAfrica Volleyball Club Championships ayo achaitirwa kuCairo, Egypt gore rinouya. Chikwata chinotora mukombe weAfrica Zone 6 Club Championships uyu chinowana tikiti rekunomirira zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica kumaAfrica Volleyball Club Championships. Kuti vasvike mufinari iyi, University of Zimbabwe nezuro yakarova Uni Jozi yekuSouth Africa 3-1 Support Unit ichisvikawo pachinhano ichi yadambura Redskins yekuLesotho 3-1. Munyori mukuru weZimbabwe Volleyball Association Varingisai Mapondera vanoti zvaitika izvi zviri kuratidza kusimuka kwaita mutambo uyu munyika kunyange hazvo sangano ravo risina kuwana mubairo kuma annual National Sports Awards. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge chimwe chikwata chemutambo uyu asi chiri chevanhukadzi cheHarare City chakapinda mufinari yeAfrica Zone 6 Club Championships zvekare umo chiri kusangana neBotswana Defense Forces. Makundano eAfrica Zone 6 Volleyball Club Championships ari kupera nhasi mukombe uchisara muno. Mune imwewo nyaya, mutambi Kwadra Amin Wengezi Platinum Stars ari kunyemwerera akananga kukisimisi mushure mekutambidzwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora asarudzwa kuve Soka Star of the Year wechikwata chekumhondorongezi ichi. Izvi zvasvitsa mari yawanikwa naAmin pamadhora zviuru zvitanhatu zvichevera chiuru chimwe chete icho akapiwa semumwe wevatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weSoka Star of the Year. Amin ndiye mumwe wevatambi vatatu vemadamburo kusanganisira Terence Jukamanja naTshaona Mabvura vaive pamaSoka Stars of the Year asi vakatadza kubatsira chikwata chavo kutora mukombe weLeague. Ngezi Platinum Stars yakapedza iri pachinhano chechitatu pasi peFC Platinum neDynamos mushure mekutungamira makwikwi aya kwenguva refu izvo zvisiri kufadza murairidzi wavo Tonderai Ndiraya.
Chikwata chedu chakaita mavhiki akati wandei chiri pamusoro pelog chakazongotatarika zvacho kwekupesira kwesizon asi ndangariro idzodzo dzakaramba dziri mune vanhu kuti hatinazokwanisa kunokrosa mutsara kuti tisumudze mukombe.
Asi Ndiraya anoti mwaka unouya mukombe uchange uri kumaruwa emhondorongezi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.